chauya kumusangano we IMF ni World Bank siku zoku mnaita Zimbabwe inengo ye World Bank na IMF pagore pagore wanaita misangano miiri nguwa ino ni muna Oktoba so tauya kuzo atenda meeting ye muna Epo
panyaya ye zvirango zveupfumi pane zvamuchange muchiita here muri muno muwashington kuedza kuti mutaurane neamerica
ndingati tichaedza iye zvino nguva chimbi chimbi ndichaenda kundoona wekustate department ndozondoona wedepartment of treasury tichivakumbira kuti wabvise masanctions akaiswa pazimbabwe so ndizvo tichaita nhasi
munoona pane zvichabuda here pane
zvaizvo zvaakwavari asi isu tinenge tichiedza pedu kutaura nawo kuti izvo akatiita kukwanisa kwari kuita zimbabwe hazvina musoro vabvise kuti nyika ifambire mberi under the new political dispensation
takaona nezuro vana mukoti vachinzi ivo vamiswa mabasa pane zvamuri kuziva here nezvenyaya iyi zvingaitwe nehurumende kuti zvigadziriswe
ndingati ndisati ndabva kumusha ndingati masvondo mairi kana matatu akapera tichigadzirisa nyaya yemajokita kwanguva aenda pastrike manetso wakauya wakati wane zvichemo zvavo tikazvigadzirisa tikafunga kuti tapedza nazvo zvakatonishamisa ndosimuka musi wefriday kuti wakauyazve vachiti taakuenda pastrike tiine zvimwe zvichemo izvi hatikanatso kufambisisa paipapo kuti ndezvekwaka nyika kana kuti ndezvekuda kuputsa nyika
konyaya yemabhonasi yevashandi yakamira sei
sekuziva kwamunoita gore rapera takawimbisa vashandi hurumende kuti tichaubhadhara mabhonasi e2017 gore rino tichitanga muna March tichizogumisira muna August chiwimbiso ichocho handizvo tichaita.